manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera, chikumi 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ine mavhoti akawanda inogona kutsvaga rimwe bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anotipa iyo namba inotaurwa nemutemo ye50% plus 1.
Zviri kubuda musarudzo dzemusouth Africa zvinoratidza kuti ANC yave kutofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa nerimwe bato sezvo yakundikana kukunda zvine mutsindo.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika.
Nyaya yebhiri rekuvandudza mitemo ine chekuita nemasangano akazvimirira oga yokonzera mutauro munyika. Tichakupai zvabuda mumutambo wenhabvu weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo kuverengwa kwemavhoti muSouth Africa kwave kusvika kwamvura yacheka makumbo, zvave kubuda pachena kuti African National Congress ANC yakundikana kuti isvike pazvikamu zvinodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe kana kuti 50+1% kuti iumbe hurumende. Pari zvino ANC ine zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40.26%. DA ine zvikamu makumi maviri nerimwe kana kuti 21.69%. Umkondo wesizwe ine zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.66%. Ukuwo IFF EFF ine zvikamu zvadarika zvitatu kubva muzana kana kuti 3.88%. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Tarudzo hongu dzakafamba zvakanaka muSouth Africa. Pane vari kuchema chema havo anonepapo kudunhuri reWestern Cape. Ndanzwa kuti mapato mamwe vari kuona sekuti sadza dzakafamba zvakanaka. Vari kufunga kuti akabiridzira EDA haisi ANC. Asi vamwe vatungamiri vari kuti aivo panogona kunge pakaita havopo zvibinga mupinyu pano nepapo. Asi sarudzo dzichitariswa nemashiro akaita Independent Electoral Commission havana zvichemo zvakawanda, vanongoti zvabuda musarudzo ngazvitandirwe zvakadai.
Ipo pakukwikwidzana kuri kuitika pavari kuita sevari kukunda ndevapi, zvakamira sei ipapapo?
Tiri kuona bato reANC iro rakatariswa neveruzhinji ikarudza kwazvapera kuverengwa, asi riri kutambira pa40%, 41%, 42%.
Zvochireva kuti kudini izvi tichienda kumberi?
Zvazvinoreva ndezvekuti harigoni kuumba hurumende riri roga pa national level. Kana tikutarisa hurumende inofanira kutonga South Africa yese. Saka ndo mamirira zvakaita vazini.
Ngatitariseiwo kuti vakatadza kubata iyo 50+1 inotaurwa iyo kuti vakunde, zvinozofamba sei papapa?
Zvinozoita ndezvekuti ANC ine mavhoti akawanda inogona kutsvaga rimwe bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anotipa iyo namba inotaurwa nemutemo ye 50% plus 1 obatana wechambatanzwa
ivo vemapato anopikisa nemamwe madika yavakaramba kubatana ne ANC yacho zvinozofamba sei
kana mapato esa anopikisa akatenderana kuti aiwa ANC atisikwira vanogona futi kubatana woumba hurumende yemubatanidzo asi izvo ndoona sekuti zvinogona kunetsa nekuti vanenge vachizofanira kupinda mubatanidzo vaivaya vanogona kuwandi ende panowanwa kudaro tinoziva kuti taura nemapopoto anowa
nyanzvi yezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa kutswane University of Technology vange vari parunare kuPretoria. Senator Murisi Swizwai vechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vashaya nhasi mangwanani. VaZwizwai vange vari pakati pevamwe vakatanga bato reMovement for Democratic Change uye vakamboita mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa. Vanonzi vainge vaine chirwere chemoyo. Mukuzeya nezverufu urwu, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaive mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa avo vavakamboshanda navo kwemakore akawanda. Muchati iregerera tichazokupai hurukuro iyoyo neimwe nguva. Toenda kune imwe nyaya. Pane kukakavadzana kukuru kuri kuitika pamusoro pedanho rekuda kuvandudza mutemo unobata mashandiro emasangano akazvimirira wePrivate Voluntary Organizations Act, hurumende ichiti zvakanaka kuti mutemo uyu uvandudzwe, asi vemapato anopikisa pamwe nevanotungamira mamwe emasangano anoshanda akazvimirira vachiti kuvandudza mutemo nenzira iri kuda kuitwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu uye kumbunyikidza gwara regutsa ruzhinji. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Svondo rapera, mapurisa anodzivirira mhirizhonga akadaidzwa kuti achengetedze runyararo mushure mekunge paita kusawirirana kunotyisa pakati pevanhu vari kupikisa nevari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo unotara mashandiro emasangano akazvimirira. Izvi zvakaitika apo komiti yeparamende inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu yainzwa kubva kuvanhu kuti vanofungei pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act. Munyori mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu iro rinopa masangano anoshanda akazvimirira mvumo yekushanda munyika, vaSimon Masanga vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Kune vakawanda vaitiza kuno register semaPVO vanga vakuregister as trust. Matrust haana accountability, ndoo pari kuchiwana vanhu vakawanda ipapo. Secondly, maPVO kana kuti maNGO anoshandiswa for money laundering, ndoo patiri kutingatizire social funding.
Asi mumwe vanofunga kuti kana mutemo wePVO Act ukavandudzwa uchadzvanyirira masangano anoshanda akazvimirira ndiva Rashid Maiya, sachigaro wemubatanidzo wemasangano akadai Crisis in Zimbabwe Coalition.
So chinangwa chimbese kumbunyikidza kodzero dzevana weZimbabwe kuti vasataure nyaya dzematongerwo enyika, vasataure nyaya dzeekonomi, vangoteerera vachingorumbidza hurumende pose pose.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanoti dambudziko rekudzvanyirirwa kweveruzhinji nehurumende yeZANU-PF kuchishandiswa mitemo rakatanga pakapembedzwa kubvuta masimba kwakaitwa nemauto muna 2017.
Takuzviziva kuti vamunangagwa hapana chavanogona kuita kunze kwokumbundikidza vanhu, hapana chavanogona kuita kunze kwokubirira sarudzo vanhu havasi kuda kuti iiswe PVO bill.
Asi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti kuvandudzwa kwePVO Act kuchaisa pachena masangano anga achinyepedzera kushandira veruzhinji.
Izvo zvinenge zviri nhema dzevanhu vanga vajairira kugadzira maPVO vondomora mari kunze kwenyika, vodla mari idzodzo. Isusu tingoripo ndechekuti kana munhu asi adiwa kuvhura PVO ino anotarisana nezvematongo kwenyika anongonyora tsamba yake neapplication zviri izvozvo iye obva achiita make sure kuti zvaaapplya asati ari kuita ndozvaari kuita
zvimwe zviri kunzi zvichinjwe pamashandiro emasangano akazvimirira ndezvekuti masangano aya achange ava kuongororwa zvakanyanya nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu kana pakaita masangano anoonekwa sekuti haasi kushanda sezvinotarisirwa nehurumende bazi iri rinenge rava nesimba rekuaripisa kana kumbomisa basa vakuru vemasangano aya mutauriri weResidents Association Coalition for Electoral Reforms vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti kana bhiri rePVO rikapasiswa vagari vanga vachibatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira vachasiyiwa vari panguva yakaoma
izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika pane vanopa zvikafu vanobatsirawo vakwegura nezvimwe zvakadaro vamwe vanobatsirawo nekurapa chaiko
zviri kubuda mumisangano iyi zviri kuratidza kuti vanhu vanotsigira ZANUPF ndivo vari pamberi mukutsigira hurongwa hwekuda kuvandudza mutemo uyu ukuwo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa vachiti mutemo uyu ngausiiwe uri zvauri pari zvino ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Tochi dzokera kuhurukuro yaitwa na Blessing Zulu weStudio 7 nava Nelson Chamisa pamusoro pekushaya kwava Murisi Zwizwai.
Neurombo zvikuru tinorwadziwa sekuti ndakanga ndiri munhu aitungamirira vaZwizwai kubva tichibva baba vachangirai kubva tichiri kutanga rwendo rweshandiko chitima cherusununguko ichi vakachitanga vatakachitanga takanga tine vamwe vataikokorodza tichisangana navo vaZwizwai takasangana navo vari muHarare
zvii zvamunovarangarira nazvo ivo mazo ekutanga aya pachiumbwa bato reMDC
takatanga kuvaziva vachiita basa rekuti zvinhu zviende mberi vachiri kuita ndobvisa here bvisa pataiti tiri kubvisa mbatya dzezanupie tichifara nedzeshanduko vaiita zvinhu zvaifadza vanhu vakapfeka maheremeti kareko saka tine nhoroondo tinotarisawo zvavakaita zvakanaka kuti nyika inge ichienderera mberi vakanga vari MP munozviziva vari muHarare Central tikatarisawo basa ravakaita vari deputy minister wezvemigodhi tinodaira vaishanda navamupofu vari minister tiene inclusive government city maminista imomo saka vane nhoroondo yavo yavakaita zvinozomukawo mukufamba munozviziva kuti hai zvinowanikwa asi chatinokoshesa rwendo rwatakafamba tichibata pamwe chete hongu munoziziva kuti pakurima kwose murima anofanira nezvidinga mupfinyi pakuvhima kwese huro dzainosangana nematambudziko ainosangana nayo hakushayiki masoso kune anovhima hakushayikiwo unzwa wemupangara kune anenge achinotsvaga mhara saka hai tinotarisawo zvavakaita zvakanaka tine kurwadziwa zvikuru tine urombo kumuri yekaZwizwai tine urombo kuna amai Zwizwai nevana nevose hama neshamwari dzarasikirwa nemurume uyu hama yedu shamwari yedu
vaimbove mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Zimbabwe. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Zvina kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Peace Hungwe vesangano reThe Peace Hub Zimbabwe. Avo vanoshanda vari kumaruwa ekwaRusape vachiita ivo mabasa ekuchengetedza kodzero dzevanasikana nemadzimai. Sangano iri rinoshanda zvakare panyaya yekuedza kukurudzira kuchengetedzwa kwepfungwa. Tino kuchinga miza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare hungwe mungatitsana nguruo kuti sangano renyu parizvino rikuita mabasa api.
Takatarisa nenyaya yeutano hwepfungwa tinoona kuti pane zvakawanda zvinokonzeresa panyaya yeutano hwepfungwa zvakafanira mirishongwa kumadzimai nerunyaya vasikana nyaya yepovhati nyaya yeeducation zvese zvinofidya kuutano hwepfungwa hwemunhu. Takatarisa parizvino kuno kuZimbabwe hapana chati chiri kuitika kanangana nyaya yeutano hwepfungwa. Saka zvazvakanaka kuti hurumende, yes, our government has done justice as far as public health is concerned, kuita awareness yemalaria or COVID-19. Takaona hurumende yakamira chaizvo ichirarama mapazi. Kati panyaya yeutano hwepfungwa is an area isiri kunyatsokuitwa budget yakakwana kana kuti effort yakakwana kana kuti attention yakakwana. Saka vanhu vari kushushikana nenyaya yeutano hwepfungwa zvichikonzera nezvinhu zvakasiyana siyana.
Zvii zvamungatini zviri kunyanyokonzera nyaya iyoyi yekushayikwa kweutano hwepfungwa?
Tikatarisa pamapillars emendal health atinoti mbonje mafoundations nekuti zvese maactivities ese atinoita in regard to mendal health anofanira kunge achiitwa zvinhu zvakakwana. Tine sleep kuvata chaiko, vanhu vachiwana kuvata kwakakwana. Tikatarisa nyika rate of crime, vanhu vari kubikwa nekuda kwenyaya dzecrime. Saka unongovata wakasvinura. Saka already people are not safe. Tikatarisa futi izvi zvinokonzeredza mendal health, vanhu vanofanira kufunga kuti vari safe pakachengetedzeka. Saka people are no longer feel safe nenhau yekuti kubirwa kwawandisa. Kutarisa futi rimwe pila, rimwe pila renutrition, kudya chaiko kwakakwana. Nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi zvinga zvakandiita zvazvo pakuigas the situation on the ground kuti vanhu marudzo vanotambira pamwe vachiskuinira nemaschool fees necost of living. Vanhu vazhinji vari kurarama below the poverty bottom line. Saka kudya chaiko chaiko kwakakwana hakusi kuwanikwa. Zvinhu zvakati tingati breakfast chai chai yakakwana avanhu havasi kuriwana. Lunch iri kuprograma lunch pack nevana vekuchikoro havasi kuzviwana. Maschool fees evana zvi are not fully paid. Ndozviri kukonzera kusagadzikana kwepfungwa.
Tinoona kuti pane dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka kuri kunzwiwo zvakare kuri kukonzera kurasika kwepfungwa mune vamwe vanhu. Munoona sei izvi?
Ndizvozvo chaizvo. Asi tikatarisa nyaya yekutora zvinodhaka inoda kuti tinyatso kudzidzikisa nayo tiona kuti what is the cause of effect. Tichiri kumbokonzera kuti vanhu vaite resort into drug and alcohol abuse. There are underlying issues. Treatment is unresolved issues from the past kana kuti makuriro akaita maabuses and maybe rejection or neglect yakasangana nemunhu diki chipini pamwe kuti munhu akapedza chikoro apedza degree basa uye unorwana kuti hakuna. So those are some of the issues which are affecting some young people who are now resorting to alcohol and drug abuse. Saka zvechokwadi nyaya iyoyo iri kutikanganisa zvechidiki.
Zvii zvingaitwa kuti tione dambudziko iri richigadzirika?
Hurumende irikunyanya kuita effort kunyaya yemental health. Budget yawandisa kunyaya yemental health. Nekuti tikagadzirisa zvimwe zvese, we cannot solve crime kana tisati tanyatsa kubata zviri kunyanya kukonzera. Saka number one, hurumende ngaiite effort, ngaiite more attention, more budget kumental health department. Zvekarezve totarisa kuti hurumende ngaione kuti maschool fees ari kuenderana here nemari dziri kutambirwa nevana. Vose takatarisa nyaya yekumhirishongwa kuvasikana nemadzimai kuti tipedze dambudziko iri. Tinoona kuti kuvana ngavaende kuchikoro kuti vasaramba vari vulnerable. Madzimai ngava empowered educationally, ngava empowered economically. Saka kana mwana atadza kuenda kuchikoro musikana nekuti mubereki achawa fees, mwana ari kudzingwa kuchikoro kuti mubereki haana fees, mwana iyeye achawa vulnerable, mwana iyeye ava kuti abuse, mwana iyeye ava kutopedzisa kutora zvinodhaka. Saka panyaya yemaschool fees yakakatanonzi kuongororwa.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuona ipapo?
Vanogona kutibata parunhare 0778706518 kana pafacebook page yedu inonzi The Peace of Zimbabwe kana payoutube channel.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, tichichipiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, our lives, kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro namuzvare Tendai Lynette Mudewe vesangano reAfrican Band Spirituality Advocates kana kuti ABSA, tichikurukura pamusoro pechirongwa chavainacho chekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro muAfrica kana kuti African Culture Month. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzvare Mudewe.
Vanhu vaita basa makadiko yaJonga, makadiko mune yese
aiwa kuno tiri vapenyu nhasi tati tikurukure nezvechirongwa chatiri kuona chamuri kumhanya nacho chekucherechedza mwedzi wamuri kuti weAfrica kana kuti Commemoration of African Month mungatitaurira pamusoro pechirongwa ichi
nezvirongwa zvakawanda zvatichange tichiita maererano neAfrican Identity and African Culture ndebasa ratinoita tichishanda nevana vechikoro tichishanda nevadzidzisi uye kuita maconversations ecommunity tichikurukura nezvinyaya dzechivanhu chedu sensuality yedu tsika nemagariro edu mazuva apfuura takaita chirongwa nevadzidzisi
zvii chaizvo zvamaidzidzisana pachirongwa ichi
nyaya dzeAfrican Identity and Culture and Education for National Development towards the attainment of Vision 2030. Apa takaita chirongwa ichi nevadzidzisi nekuti ndivo vari kufanirire vachidzidzisa vana vedu nyaya dzeAfrican Identity and Culture muzvikoro mavanogara nevana vedu nevadzese nyaya yeAfrican Identity, Culture and Heritage. Inyaya iyi integral iyi pakati pezvidzidzo zvedu kuti mwana anofanira kudzidziswa achiziva kuti ndiani uye akabva kupi akaziva izvozvo netsika nemagariro anoita mwana akakwana mwana ari kunyatsoziva kuti akabva kupi uye ari kuenda kupi saka nyaya idzi dzinofanira kudzidziswa kune vana vedu mukuru wenyika President Emmerson Mnangagwa vakataura kuti vana ngavadzidze chivanhu chavo
hurumende ine zvairi kuitawo here pamusoro pekudzidzisa kana kudzidziswa kwetsika nemagariro
tine education 5.0 yakauya curriculum yechimanjimanji this curriculum iri heritage based yakaunza subject inonzi visual performing arts VPA subject inotangira kubva kuECD kusvika kuA level heritage study inotangira futi kuECD kusvikira kuA level saka zvidzidzo izvozvo zvitoripo zvekuti vana vedu vange vachidzidziswa African identity uye vazive Zimbabwe
tichitarisa iwo mwedzi wamuri kucherechedza mwedzi wedu wechirungu here kana kuti mwedzi wechivanhu kunzi unenge uchizogara kubva musi wakati kusvika musi wakati
aiwa pakashandiswa mwedzi wechirungu calendar month yekuti hurumende yakati mwedzi wamei kubva 1 May kusvika 31 May inonga ichinzi iyo culture month waita mwedzi wakurudzirwa kuti vana vezimbabwe vaite maitizi yakasiyana-siyana veita zvirongwa zvakasiyana-siyana nemitambo yakasiyana-siyana kucherechedza African culture yedu sevana vemuzimbabwe asi isu seAfrican Identity Advocates kana kuti African Vantage Spirituality Advocates ABSA nyaya yeculture nyaya yeafricanness yedu nyaya yeAfrican Identity chinhu chatinoita zuva nezuva nekuti identity chinhu chisingagoni kukumurika chinhu chiri matiri saka tinoramba tichiita zvirongwa izvozvo zvine chekuita neidentity neculture tikawandira muzvikoro
saka zviri kutambirwa sei
takatanga nevadzidzisi vemutare district kuprimary nekusekendari vakauya vashoma vamwe havana kuwanawo sapoti yakakwana kubva kuvakuru vechikoro kuti vauye kumutambo vati kutsika asi kune vakauya vacho vadzidzisi vakauya vevpa vemusic neheritage neculture aiwa vairatidza kuti vakanakidzwa nechikamu ichi zvakanyanyisa vakachitambira nemaoko maviri vakatoreva kuti aiwa manga mumburi kupi zvidzidzo izvi tinozvipa saka ivowo nde vakaita mapaioneer edu ivavo mapaioneer zvatakashanda navo avokwanisa kuendawo vachibatsirana nevamwe vavo vanenge vasina kuuya
aiwa ndatenda zvikuru muzvare mudehwe muva nezuva rakanaka
aiwa maita basa vajunga
manga makateerera kuna muzvare Lenet Tendai Mudewe vesangano reAfrican Bantu Spirituality kana kuti ABSA vari parunhare kwamutare muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC
tinotenda kuna Jonga toenderera kumberi tichikupai mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica
America. Kupfuura nyika dzose pasi pano, America ndiyo nyika inopa rubetsero rwekubudirira nepanodiwa rubetsero rwechimbi chimbi. Basa zhinji rinoitwa ne United States Agency for International Development kana kuti USAID rinova bazi rakazvimirira rinoshanda nebazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika reUnited States Department of State. Zvese zvinopiwa ne USAID kusanganisira zvekushandisa masaki embupunga kana mabokisi emishonga anenge akanyorwa kuti zviri kubva kuvanhu veAmerica kana kuti from the American people. Kubetsera kweAmerica uku kunobva mukuda kubetsera vanotambura, kubetsera nyika inoda kukunda damu yakatarisana nayo uye inoda kutora nhano iri nani. Mukubetsera uku America inenge ichivimba kuti iri kuzarura maziso ekubudirira mukuumba kusununguka kwenyika dzose nokubetsera kuti dzigare dzakasununguka. Asi izvi zvinoda mari yakawanda. Munha chivavhu gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakamira mberi kwekomiti yeparamende yeAmerica inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yeUnited States Senate Appropriations Committee vachitsanangura kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachashandisa sei mari yavakakumbira hurumende inoita mabhiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti $58.8 billion yekuti ipiwe bazi reState Department gore rinouya. VaAntony Blinken vanoti kuti tikunde zvinonetsa panguva dzino, bazi reState Department rinofanirwa kuva nemari yakakwana, vachiti America inofanirwa kudzivirira matambudziko paanotanga kwete kumira kusvika akomba apo anenge ava kukosha kurwisana nawo. VaBlinken vanoti mumari iyi mune mari yekubetsera mukurwisa matambudziko epasi pose anobata mamiriro evanhu vemuAmerica nevanhu pasi pose, zvikuru kurwisana nezvinodhaka, vachiti mari iyi ichashandiswawo pavanhu vanotama kubva munyika dzavo kuwanisa chikafu chakakwana munyika zhinji pasi pano, zveutano, mamiriro ekunze uye simba remagetsi. VaBlinken vanoti chinodiwa zvikuru kutungamira kweAmerica nekushanda nemadzisawira ayo, vachiti utungamiri hweAmerica hunodiwa pakugadzirisa dambudziko rokusagara zvakanaka kwevanhu pasi pose, kusanganisa kuSudan neHaiti uko mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vakasiya misha yavo, vazhinji vakaurayiwa uye kurwisana nematambudziko asingagoni kurwiswa nenyika imwe chete, kusanganisa kuwanikwa kwechikafu chakakwana, kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze, uori nezvinodhaka. VaBlinken vanoti America yakagadzirira zvakakomba mukuvaka zvinodiwa pamwe nekuumba usawira nevamwe kusanganisa kuEurope, kuAsia nekumwe. VaBlinken vanoti zvakawanikwa neAmerica izvi zvinofanirwa kuchengetedzwa.
Tinotenda tanonoka. Topendera tichitarisa kusamira zvakanaka kweupfumi munyika, kunzi kopa nzvimbo dzakawanda dzinoitirwa mitambo kana kuti theatre kuti dzive matongo kana kuitirwa zvimwe zvinhu zvadzisina kuvakirwa. Tinzwe zvizhinji kuna Pasimo Ndlovu.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko mumasvingo Theatre and Arts Club, iyo inotungamira zvirongwa paCharles Austin Theatre, vaEmmanuel Sakala vaudza Studio 7 kuti
we let out our place to churches or some people let out my events so that at least you can get some income kuti kwanise kumaintaina nzvimbo yacho.
Mushandi mukuru paCultured Theatre kwaMutare vaHenry Tsopotsa vanoti vachiri kuita hazvo zvemitambo, asi nekuda kwekuti hazvisi kunza mari yakawanda vave kuitawo zvimwe zvakasiyana-siyana. Nyanzvi inongora nezvemitambo vachitungamira sangano repikicha Africa vaIgi Matope vanoti
ndinoona sekuti mamiriro akaita upfumi hwedu senyika ari kukonzeresawo zvakare kuti mitambo yakaita setheatre inge ichidzikira.
Asi munyori anongorawo nezvemitambo achishanda neIntwasa Arts Festival kuBulawayo, Reston Vaya anoti masangano anoita zvemitambo anogona kuwana cheuviri chete kana achikwanisa kugadzira zvirongwa zvemhando yepamusoro izvo zvinozokwezva veruzhinji. Vachitaura ne Studio 7, nengo ye bodi re National Arts Council of Zimbabwe inoona nezvekufambisa kwezvirongwa vamakasikora vanoti sangano ravo rakatonzwa zvichemo zveveruzhinji vanoita zvemitambo vakati zvakakosha kuti paumbwe homwe yekubatsira vanoita zvemitambo.
Chishuwo chedu ndechekuti tinge tine Arts Development Fund, ndo yekutizvo kana mavenue aya achida kubatsirwa akwanise kuapply pachibatsirika.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitambo Muzvare Kesti Coventry kana munyori mukuru mubazi ravo vaNicholas Moyo sezvo vange vasingadaire nharembozha dzavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nemakurukota avo vave nemakore akawanda vachivimbisa kubatsira vanoita zvemitambo asi pasina chiri kubuda. Kunyange paine mute munyika panyaya dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achityora vanhu mbabvu nekuseka, Lenmo Jonasi wekuchimanimani uyo ave kugara kuAmerica akasimudza mureza wenyika kumakwikwe pamusorosoro eAmerica's Got Talent, apo akapiwa tikiti repamusorosoro kana kuti Golden Buzzer kuti apinde muchikamu chinotevera chemakwikwi aya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Na iyo inyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 kuhlangula 2024 ngoKip Stube. Endabeni zethu namhlanje,
iNC iphakathi kunzima okukhulu kakhulu ngoba abala bargaining power, abala ama numbers, abantu abala ama numbers mo-EFF, mo-MK, layo i-DA.
Selethulekile ibandla le-African National Congress elibusayo ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe urhulumente kule-South Africa lilodwa.
Iklasi ngayinye ngayinye uthola ukuthi labantwana abakwana amaklasi amabili, eklasi ngaphana sokuyamela abantwana bafunde beflathelene.
Abantwana abaningi eNkwali Primary School eGwanda South kabanazindlu zokufundela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Selethulekile ibandla le-African National Congress ebelibusa kule South Africa ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe urhulumente lilodwa kwele South Africa. Abezindaba abe-Associated Press labe-Reuters babika ukuba asebaliwe phose wonke amavoti okhetho oqhutshwe ngolwesithathu. Kubikwa ukuba ibandla le-African National Congress lamavoti edlula kancane okuyisilinganiso songamajumi amane ekhulwini, lilandelwa ngele Democratic Alliance elamavoti angamajumi amabili lanye ekhulwini 21%. Ibandla le umkhonto wesizwe elisanda kubunjwa ngwaye umongameli umnumzana Jacob Zuma lona lilamavoti ayisilinganiso sokulitshumi lane ekhulwini 14%. Ele Economic Freedom Fighters elikhokelwa umnumzana Julius Malema lilamavoti afika phose isilinganiso sokulitshumi ekhulwini 9%. Kusobala ukuba ele-ANC kuzamele libambisane lamanye amabandla ukuze libombe urhulumente. Akukaze kwenzakale lokhu selokhu ele-South Africa lathola uzibuse ngomnyaka ka-1994. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
ANC iphakathi kunzima okukhulu kakhulu ngoba abala bargaining power, abala ama numbers, abantu abala ama numbers mo-EFF, mo-MK, layo i-DA. I-ANC ayinyeke nelisa ukuthi ibuse yodwa, yebo kuma-province anjengabo Limpopo, Free State, bazabusa bebodwa, kodwa kwamanye ama-province lawo kuzaba nzima onjengabo Gauteng okuyi-economic hub kuleli lizwe kuzaba nzima. So national government sizabona ukubana bazafanele baqale ukukhulumisana lamanye ama-political parties ukuthi balibusiliswe.
Ye, siyabona i-Democratic Alliance ithi nxa bengakhulumisana le-ANC bangakhulumisana nje bekhululekile, kodwa-ke nxa sokubuyi-MK ithi phela kumele vele uRamaphosa angabi khona. Khonapho-ke kuzokuhlupha.
umuntu oku center stage lapha nguRamaphosa. IDA siyakwazi ukuthi kayithandi ANC ithandela uRamaphosa. Kuzothi la ababanye balenkinga lomnumzana uRamaphosa. So yikho lapho esizabona khona esefaka ama conditions anjengalawo ukuthi umnumzana uRamaphosa akathi step aside. I think lakho within i-organization ANC kuzaba lembuzo thize ngoba uzakhumbula ukuthi umnumzana uZuma bamkhipha bethi abangeke baqhubeke laye ngoba uyi-liability. So kuprove ngekhathesi ukuthi umnumzana uRamaphosa ube yi-liability enkulu. So i-possibility yokuthi from within kube le-revolt asingeke siyirule out.
Ngizingathi ke nxa kungathi kubekwa eceleni uRamaphosa abangamkhangela khonapho mbani ukuthi bemfake ukuthi abe ngumongameli.
Uma sikhangele ama-dynamics awe-ANC khathesi umnumzana Paul Mashatile angathatha over as upresident. Kodwa siyazi ukuba namaqembu anjengabo-Democratic Alliance kawamfuni bahlala bemdingela amacala ukuthi kunezimali ayezithola u-corrupt and stuff like that. Lanxa lawo ma-allegations engaprovwa e-court kodwa siyazi ukuba nayinto abahlala bezi-raise yikho ubona-ke befuna ukuthi baye ku-coalition ukuze baprotecte umnumzana uRamaphosa.
Kungaphumelela khonokho?
It's possible. So kusiya ngokuthi umnumzana uRamaphosa wenelisileni ukukhonvinsa abantu within i-ANC ukuthi baye ku-alliance le-DA. Kodwa phela sikhumbule ukuba ne-ANC majority of its members ngabantu abamnyama and DA majority of former members awo ngabelungu njalo i-DA continuation of National Party. So i-ANC as an issue of morality are they prepared ukuthi baye ku-coalition ku-alliance lama former apartheid activists? Asazi ke khonapho silinde ukuthi sibone.
Umnumzana Fortune Mlalazi yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kule South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselibhekise kwele South Korea lapho kuza kuqhutshwa khona umhlangano omkhulu wamazwe la welizwe leli lamazwe wezwekazi le-Afrika. Kukhangelelwe ukuba kuzahlolisiswa ezamabhizimusi lezombusazwe emhlanganweni lo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abezim live. Idolobho lakoBulawayo namhla lidakazelela iminyaka elikhulu lemajumi amathathu yokubunjwa kwalo 130 years. Bekulomcimbi omkhulu namhla edolobheni leli lapho kukhulunywa khona ngembali yakoBulawayo. Abaphathintambo bedolobho leli bathi kumele lihlale lihlanzekile njalo babona ukuthi lizathuthuka ngemfanelo ngokuya kwesikhathi. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selilobe isivumelwano sokubeka phansi izikhali esithakazelelwa yiHamas kanye le-Israel. Kodwa kwaziwa ukuba kuza kwenziwani ngodaba lolu. Ele-Ukraine lidinga uncedo lwezikhali zemoyeni kulandela ukubhonjwa ngamandla ngele-Russia. Lithi liwise amabhomba ohlobo lwama-missiles angamajumi amathathu lanhlanu aphoswe ngele-Russia elibhomba kakhulu izititshi zomlilo kagesi.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
kweze emaphandleni abafundi besikolo seNgwali Primary School sebefundela egcekeni ngenxa yokusilela kwezindlu zokufundela. Abazali abalabantwana abafunda esikolo lesi bacela uncedo lokwakha ezinye izindlu zokufundela. Kubika uAlbert Ncube.
Abafundi kulesi sikolo bafunda befulathelene endlini yokufundela eyodwa ngesikhathi umuma omkhathi ungenzi kahle kuthi abanye bafundele phandle. Akumangalisi ukuthola abafundi abafika amajuma esishiyagalombili 8 lababalisi ababili endlini eyodwa okufundela esikolo seNkwali Primary School eGwanda South. Unkosikazi Kilebokile Ndlovu oyisakhamuzi seNkwali uthi isimo kulesi sikolo siziswa usizi ngoba abafundi beminyene kakhulu.
Iklasi ngayinye ngayinye uthole ukuthi labantwana abakwana amaklasi amabili. Eklasini laphana sokuyamela abantwana bafunde beflathelene, enye iklasi ikhangelele, enye ikhangelele. Abakufundayo abanye base bengasazwisisi lokudlala ucina kusiba kunengi phakathi.
Umgcini sihlalo wekomiti abazali besikolo seNkwali umnumzana Obert Ndlovu uthi isimo salesi sikolo sizadala ukuthi abafundi bengaphumelela ezifundweni zabo.
Uthola kwenye indawo bengu-87 abantwana beminyene. Isimo esikiso si-affecta abantwana ezifundweni ukuthi le mpumela yabo ayisoze ibe yimpumela enhle.
UNdlovu uthi okwamanje badinga uncedo lokwakha ezinye izindlu zokufundela. Ukansila kaward 24 eGwanda South mnumzana Ntokozo Ndabalime uthi abogada lwezemfundo bake bavakatshela kulesi sikolo bezobheka isimo.
Bathola beminyene kuklasi engathi angu-4 afundela phandle aswele indawo yokufundela.
Unkosikazi Thando Mawuba ongumsekeli kanobhala wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi ziningi isikolo ezibhekane lodubo lweNkwali esabelweni sezansi emaNdebeleni.
Udubo lokusilela kwezindlu zokufundela kwabantwana lubhahile ezikolweni ezingasezansi emaNdebeleni. Kwesinye isikhathi ukusilekala kwezindlu lokhu kubangelwa iziphephu ezathatha izindlu zokufundela.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro uthi bakhangelele ukwakha izindlu zokufundela ezingamakhulu amahlanu kusiyaphela umnyaka ozayo ikakhulu emaphandleni. Uthi njalo izikolo ezilabafundi abaningi zilakho ukufundisa abanye ekuseni kuthi abanye bangene emini lalo bevuma ukuthi lokhu kungaba nzima emaphandleni lapho abafundi abahamba imango emide besiya esikolo. Abafisa ukuncedisa isikolo seNkwali balakho ukuxhumana lomgcini sihlalo wekomiti yabazali umnumzana Ndlovu unombolo ezithi 263-712-731-224. Kusenjalo zidlela evalweni zakhamizi ebuvuma eGwanda South kulandelwa ukudutshulwa kwesomabhizimuzi. Umnumzana uNkemesi Maphosa wale mnyaka yokuzalwa engama-27 ngensonto ebusuku esidolo sakhe. Isikhulumeli samapholisi eGwanda South unkosikazi Loveness Mangena uthi uMaphosa udutshulwe kanhlanu emzimbeni wabhubhele UBH kobulawayo ngomvulo. Ukhuthaza uZulu ukuthi asebenzelane lamapholisa ukubamba lezi zigelekeqe ezingaziwayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lamhlanje sixoxa lamalunga enhlanganiso ye-Youth Ablaze alapha eMelika ukuzoxhasana labanye emakolitshini besabelana ulwazi kwezamasiko, ezamabhizimusi lemfundo. Umqalisi ziba ngunkosazana Paula Paloma ofundisa umculo esikolo se-Inala esigodini obuye labanye babafundi bayo.
Ngibuyelapha elizweni lase-America nge-Youth Ablaze Exchange Program. So i-Youth Ablaze Exchange Program iyahlangahlanganisa ama-talents and iya-nature ama-talents nje. So mina ukuza kwami lapha ngibuye njengombalisi we-Inala High School, which is part of the program. So ngumbalisi we-music. So since i-cultural exchange lay izabe ihlangahlanganisa ama-talent, ihlangahlanganisa njalo sizabe siba nature on their careers, what they want to do in their careers. They are here to find out ukuthi bona bangobani kahle kahle with the kids labo esifike labo lapha.
Ye, nxa lapha ufundisa ezomculo.
Ye.
Yiwuphi umculo kahle kahle okhangelayo?
lemgido yangkhona
yeah
konke okuhamba lakho ngasichazisela kabanzi
emculweni ebantwaneni bami laba embuye labo sizabe sihlabela ulimi lwethu kakhulu ulimi lwethu lesindebeleni ulimi lwethu lesishoneni njalo so sizabe sichaya hawo ongungu sichaya konke nje amahosho amambira
imgido yiphi
imgido silazi imgido yesintu sila isintu sesishoneni sila imgido yesintu yesindebele ya ikhathi esinje sibuyelazo zona lezi zichisha lezakhathi esinje
kuyini osowakutholayo singathi ngesingisi achievement
ekuqaliseni I got my first nomination here NAMA Awards in Zimbabwe eyayinye best actress which I didn't win but it was an achievement it's a nomination mm-hmm. and then I was part of the video Gacha Praiser
yeah,
which has which 13 million views so I to me kwakuyi sibili kuyi achievement enkulu kakhulu and then ngikhangelele njalo to be part of a lot of videos to be part of ukuekta njalo phambili sahlangana ukutheni sasisenza enye project Higher Life Foundation and then that's when esahlangana khona I Higher Life Foundation is a big project ilobu econnect khonapho but yenza ngo Mrs. Masia so yikho lapho esahlangana khona sabonana our talents and then sasiba part of the music video ngaba yi main actress khona phansi
omunye njalo okulolu hlelo lwe Youth Ablaze Nkosazana Blessings Mhlophe owazalelwa eSouth Africa kodwa ehlala khona pha eMelika.
And I'm really happy to see that there's a lot of women in STEM. I feel like that's something that we need a lot of representation for women in STEM, especially like the more underdeveloped countries.
Futhi uyathokoza ngokuthi nxa esethekela amanye amakolleji bakhona abesifazana abathatha izifundo ezifana lezakhe njalo ufisa babe baningi kakhulu abavela kwamanye amazwe.
Taking my knowledge from pharmacy tech and broadening it up to become a pharmacist. I would want to like after I get my degree to go reach out to different countries and actually just do my practice over there.
Nkosazana Mhlophe uqhuba izifundo ze-pharmacy njalo ukhangelele ukwenza as a chemistry. Uhlelo lolu lwasungulwa ngumnumzana Mlungisi Mhlophe oweZimbabwe ohlala eVirginia khonapha eMelika. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC, ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, uhlelo oluphathelane labesifazana.
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga, wothi ngike ngivulele inkundla, okwamanje uChris Gande.
Ngali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Phitisela Ngoko oseke wavotisa ngapha kwelemelika okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga
ya ungasitshela ukuthi ungomunye wabavotisileyo lapha eMelika ungasitshela ukuthi kuyini okubonileyo
okokuqala lapha akuvula izincwadi kusetshenziswa icomputer umuntu uyafika nje bembuze imbuzo ethile bayabuza isifungo sakho negama lakho bekubuza umnyaka yakho lekheli lakho bakubuza nje khonokho bakukhangele nje lapha emthimeni nje bayacompare nje bayaqhathanisa ukuthi okukhulumayo yilokho yini okuphuma emthimeni ngemva kwalokhu basebe kule phepha nje abaliprintayo besebe kunika-ke iphepha leliyana ubusu sayini ukuthi hhayi lokho kusephepheni yipho kanye okuhamba wena ususiya kutafula elilandelayo lapho ozathiwa khona esingathi yibalot ekuvota lapha eMaryland uyakhetha ukuthi kumbe ufuna ukuvota emthineni kumbe ufuna ukuvota ngephepha ngokwalo so laba abavotela emthineni bayaphiwa nje ekungani i-passcod ubususayifaka-ke emthineni i-information yalana efana nale ekubhalothe sephepheni kuyaphuma nje ube selokhu ukukhetha-ke ubuto ubuto zokuthi hayi lapha ngifotela lo ngifotela lo ana ngifotela lo ana ungaqeda usuchaya usubmit
impumela siyasibone ingani ihle iphume khonapho khonapho ukubone njani ukuthi kathi impumela yokhetho kungani iphangisa
njoba ngisile ukuthi ungavota ngelokhuza ngomshina ubusu senza usubmit kuyabe kunje lokhu kukubala kufaka ama-total kodwa abavotisayo abanelisi ukubona ukuthi ngubani okhokhelayo kubani sethole amavoti amangaki ikanti labana abavota ngephepha esingathi i-manual ballot ngase qedile kukhona lapho ofaka khona komunye umtshina oginya i-ballot esingathi lapha bathi basebenzisa ibizo lithi scanning scan i-ballot bese belifaka nje kwekunye ingcebetho ngaphansi ekhongozelayo lakhonapho ama-total abe elokhu esiba khona lini elivotisayo eliyabe likubona inani labantu asebevotile liyabe lingaboni inani lokuthi sebevotele bani nxa ukhetho soluphela lapha eMaryland luphela ngo-8 liyabe seselihamba-ke selisiyasayina ukuthi selicedile ukuvotisa sebesithi khonakhona kulo mtshina wakhona kule bhathani yakhona nje uqale yasithi close the poll ungavele uvale ama-polls ukuthi kathi singalesi sikhathi abasavumela ukuthi uvote omunye umuntu sokusiba khona lapho-ke ongaprinta khona ukuthi send i-outcome ungavele uchaye-ke nale ibhathane naleyo konke sokuthunyelwa khonapho nje within a minute kuyabe sokusazakala ukuthi ubani uphumele okungakanani kodwa abavotisayo alenelisi ukubona as ilanga leprogressa eliyake ubona kuphela inamba yabantu asebevo
asithi thina kusekhaya lapho okungacitsha khona amandla kagetsi akungeke kwaphazamiseka na
ye kuyaphazamiseka kodwa imitshina yakhona injalo ilama-batteries ayenza i-backup abe khona asithi sisebenzisa imitshina le ekhaya usuku bonke liyala liplugile emagetsini kuyabe kufanana nje lama-battery ekhaya lana uthiwa ngayo esola liplugile nje khonaphana ama-battery lami lawo ayabe-charge lama-battery akhona alamandla ukuthi kwanisa ukwenelisa ukuhamba okwamahola angu-20 hours
likhona yini ixesha lokuthi umuntu aqilibezele
into esengayifundayo ukuthi omaqhingasi lamaqili bakhona yonke indawo okwamangalisayo oqalayo ukuthi thina lapha eMaryland njalo ngikhuluma sithi eMaryland ngoba eMelika imithetho iyathiyana nge-state by state kulamanye ama-states ukuthi bafuna ukuthi ubuye lesithupha kumbe iqengelelane lokuchayela i-driver's license eMaryland awukhaleli kubuye uthwele i-driver's license kumbe isithupha sakho uyazibuyela nje wena mathupha so okusizayo kuthi nasubuyile laphana njengoba ngitsho ukuthi bazafika bethi unguzibani wena usutshela sibe-charge laphana itheli lakho mbani subatshela bayabona laphana wazalwa nini subatshela bayabona laphana engakwaziyo khonapho ukuthi ungafunda okomunye ube la information yane yomunye ubuye wena sukhuluma suzenza yena angazi kumbungenelisa khonapho kodwa okwenzakalayo ukuthi awenelisi ukuvota kabili hhayi kulokhu kuye kuvaliwe ngokomtshina lwane ungavele uvote uyasiuvala ibizo lakho kulabanye abake begcele ukuthi bethunyelwe ama-ballot ngikhaya ukwenza ukuthi bevote bengikhaya ungenza njalo ubusuku uya mathupha umtshina lwane uyahle kuphikha ukuthi ngelanga elinje wena fake uthumele i-ballot
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
yebo salani kahle balaleli lapho khona uma kulo khetho hamba uyevota ngoba ivoti yakho
lo-ke bengumnumzana Phithizela Ngcobo ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Dande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilala
ye siyabonga kakhulu Chris Dande ungadinwa lakusasa abantu abaningi emaphandleni kabayisebenzisi imali entsha yohlobo lwezimbabwe gold kumbe izik ngenxa yobuzima bokusebenzisa omakhalekhukhwini ngendlela eqondileyo basebenzisa idola lemelika amaranzi lamapula kulabantu emaphandleni ezimbabwe abathi kabasebenzisi ngitsho lakancane izigi ngoba omakhalekhukhwini kababambi kahle amakhakhasi bathi basebenzisa imali yakwamanye amazwe kuphela induna ufuyana wesigabeni sekezi uthi kunzima ukusebenzisa izigi emaphisa lakwezinye indawo
izitolo eziningi esizisebenzisayo izitolo ezine emakhaya yona nje umshini wokuthi umuntu aswayiphe imali awukho ngoba le network ivela yikho yisho inethiwekhi yokufona xa umuntu uthe wamtholayo kule nhlanhla ngaleyo ndlela abantu abasemakhaya ngale ngakithi vele abayisebenzisa iziki ukuthi uzisebenzisa iziki kufanele ukuziye emaphisa amaphisa yi-growth point yethu eseduzane yikho lapho uzathola khona izitolo ezinkulu lapho ungaswayipha khona kodwa ke lakho kunesi silelo kuza enkulu kakhulu nge-network usupho olukhulu kakhulu ngoba uyashiya khona phana ukuthi impahla ukuthi ufakele ukuzeni ematrailini uthi nxa usuyashayisa kuthi i-network ayikho iveli ingekho yona leyo network ngoba vele iyahlupha lanxa ungaswayiphi so iyinto enkulu yona leyo ehluphayo kakhulu kodwa ngiyangizwe ngapha kobulawayo kuthiwa hhayi abantu bayaswayipha ezitolo ezinkulu kuyakhathaza kakhulu
ubuya na uthi basebenzisa imali ejiyeneyo
sisebenzisa kakhulu amaranzi bakhona abasebenzisa ama-US dollar kodwa kuvame kakhulu amaranzi ngoba abantwana bakithi abaningi bazinzile kwele South Africa so yibo abantwana abaletha imali efana leyo abayithumezela ithloko zabo ezingapha emakhaya so yiyo esebenza kakhulu
bakhona njalo abantu ezigabeni ezibalisa eMangwe Bulilima Beitbridge Kwanda South Insiza Nkayi Lupane lezinye okungasetshenziswa khona imali le omunye wabangayisebenzisiyo izigi umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane
ivele nje thina emakhaya ngapha asilazi izigi le sisebenzisela imali yethu le esiyaziyo esiyithanda idola leAmerica lerand yikho esikusebenzisayo izigi leli hatshi asikaliboni nxa unokuthi nxa ungathi uhambile usiye ezindaweni zezikhiweni yikho lapho esasibone abantu belithwele ngingaba lalo mina i-10 zig ngafuna ukuthenga estradini umuntu engafuna ukuthenga kuye wantshela wathi 5 rand le kukhanya lami kwamphithikiza even lakathesi nje abantu abasebenzayo laba abalamapentsheni yibo asibabona belalo lapha besithengisela ama-airtime kuyasimangaza kakhulu sezwa kuthiwa izigi leli ngedola leli esilisebenzisayo le-America kumele libe yi-13 zig lamasenti phezulu kodwa uzabe kutshela ukuthi hayi idola liyi-10 zig vele nje hayi ukusebenza kwalo hayi asikuboni thina ngapha emakhaya asikuboni sisisebenzele idola leli impuphu nje kathe siyindlala sithiya ngayi iloku i-American dola leli sisebenzela kuhle kakhulu thina idola
uthi bayayisaba imali le
siyesaba nje ukuthi nxa lingaba khona ngoba asilathemba lalo kade siyindlala abantu bemakhaya bayathengisa izifuyo zabo abanye bathengisa inkomo abanye bathengisa obabhema abanye imbuzi kuyasesabisa kwesinye isikhathi ukuthi uthengise isifuyo sakho ngezigi uthi usulitholile izigi lelo uzosokuthiwa selifile ngoba irethi yalo siyayizwe iyafluctuate ungabala lapha kubo-social media uzokuthiwa imali yangikhona iyabophisa labantu ababotshwayo manje siyesaba vele ukuthi asiyithembanga imali leyo so hhayi emakhaya lapha thina hhayi kulokhu kunomali sizisebenzisela nje i-American dollar le-rand hhayi izigi asikaliboni thina asikaliboni izinto nje zisihambela kuhle nje indlala siyayenelisa ukuthi sithenge impuphu sithengele sibhadalele abantwana ezikolo loba kunzima nje imali yangikhona ingabonakali kodwa hhayi izigi thina sikaliboni ngapha emaphandleni
uhulumende uthi kumele izigi isetshenziswe ilizwe lonke sekubotshwe abantu abafika phose ikhulu abatholakale bethenga njalo bethengisa izigi ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingugibs dube kuhlelo abaculi bethu libhikisi lomculi werumba uziboniso Phumuzile Dube ozibiza ngegama lokuthi Barry Mr. Zibo emculweni ehamba leqembu lakhe elenduna zedale nawe ngixoxa lontukameli Gomo weStudio 7 ngedlaladela lakhe elitsha
ngiyabonga mphakathi ngidabuka endaweni yaseLupane emagondeni amade ku-BH366 eDlandlanda area kumathokotha wathi endaweni abayibiza we-Gym Dlampuzi sengila ama-albhamu amathathu namasingili amathathu eyodwa ngayihlabela inkulufane squad le-DVD eyodwa Thank you.
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Baxhumana lami enambeni ethi 0027 634341102, kumbe baye ku-Facebook page ethi Barry Mr. Zibo and Induna Zejale, kumbe baye ku-Facebook page ethi Barry Mahole Mawobela Dube. Ngidlala ingoma zami zethekakala ku-more than 50 online platforms, YouTube, Deezer, IGT, Amazon, TikTok. Lapho nje ngacabanga ukuya khona uyafika ubhale uthi Barry Mr. Zibo.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Abalandeli ngibatshiyela la mazwi ukuthi abangasazi ukuthi aphotha iqembu likaBarry Mr. Zibo yelindlela zihlale, ngoba lokho esengikwenzile ngokunye kwakhona kukhulu kuyeza. Njalo ngiyabathembisa ukuthi njengoba ngaqala from the first album ukusiza kwesibili ngihamba ngiphosela ingoma eyodwa yesilungu, ngisaqhuzela futhi ngikwenza lokho nalo nyaka izoba khona futhi ingoma yesilungu eyodwa ku-albhamu ebuyayo.
Wankulu Jagaleka, singayikhiwa ngesihlobo sesikhangela indaba ezikhokhela namhlanje. Sebehlulekile abebandla le-African National Congress ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe uhulumende kule South Africa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube yilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.